Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 5 Gumiguru 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende ngaizadzikise zvayakavimbisa kuitira varayiridzi sezvayakataura nemutungamiri wenyika kuUnited Nations mwedzi wapera. Sangano reInternational Cross Border Traders Association rinoshora hurumende pakukwidza mari yokupinda nekubuda muZimbabwe pabhodha reBite Bridge. Ongororo yakaitwa neZim Statistics inoratidza kuti vanasikana vanodarika zvikamu gumi nezvitanhatu vakaroorwa vasati vabvazera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhasi izuva rekucherechedza basa rechimiro chevarayiridzi pasi pose zvichitevera chisungo chakaitwa neUNESCO mugore ra1966 maererano nechimiro chevarayiridzi. Zuva iri rinotaura pamusoro pekodzero nezvinotarisirwa kubva kuvarayiridzi pamwe chete nokuvadzidzisa kuvaendesa kunopamidzira dzidzo dzavo nekuvapa mabasa. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti nhasi richapemberera zuva iri nokuendesa gwaro kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Mutungamiri weATUS vaObed Masaraure vanoti sangano ravo rinoda kuti vamunangagwa vazadzikise zvavakataura musi wa19 mwedzi wapera kuUnited Nations uko vakaudza pasi rose kuti hurumende yeZimbabwe ichashandisa mari yehurumende kana kuti GDP zvikamu zvitanhatu kubva muzana mukugadzirisa zvedzidzo munyika. VaMasaraure vanoti nhasi sangano ravo richaendesa gwaro kuna vamunangagwa richivarangaridza nekuvakurudzira kuti zvavakataura kuUnited Nations mwedzi wapera zviitwe.
Iwards just day pasi rose vanhu vari kucelebrata maticha avo tiine dingindira rekuti varayiridzi ndivo vanotanga pakutransforma education. Tikatungamidza varayiridzi mberi tinokwanisa kutransforma education yedu ichiva zvakanaka. Tikaona musi wa19 September mutungamiri wenyika vamunangagwa vaivewo kuNew York vachisimbisa nyaya yekutransforma kweeducation kunyange zvavo vaireva nemapane pamwe pavaiti vari kuisa 6% yeGDP towards education. Pazuva ranhasi tinokumbira tukanyora gwaro renyunyuto ratiri kusubmita kuna vamunangagwa tichikumbira kuti zvavaitaura kuNew York vazvizadzise, tichiisa chichemo chikuru chekuti maticha abhadharwe mari yavo. Kana maticha abhadharwa anokwanisa kushanda zvine simba.
Gwaro renyu kana kuti petisheni yenyu inotii? Chii chirimo uye muri kudei sevarayiridzi?
Petisheni yedu tikuva tivagadzirise mapilars mashanu chete kueducation. Yekutanga yekuti vagadzirise nyaya yekuiswa mari mueducation. Yepiri nyaya yekuti vademocratize nekudevolve education management. Yechitatu nyaya yekuti vaadresse macurriculum deficits, makala atonzwa vamwe vana vachizisungirira vamwe vana vachiramwa chikoro. Zvigadziriswe zvese izvozvo. Chichina tichitarisa nyaya yekupromotwa kwekodzero dzevarayiridzi. Tichitarisa mitemo yepublic service act kuti ialainwe neconstitution kuti varairidzo nemamwe mawe civil servants vainjoyo kodzero dzavo. Tichishanu, tikutarisa nyaya technology and infrastructure investment, tichiti hurumende iintroduce an education equalization fund yekuti tikwanise kuita madandemutande, magetsi, malibrary, malaboratory nezvimwe zvakawanda kuzvikoro zvekumaruwa. Tinoti tichazidei kuvarairidzi.
Saka vamasaraure, zuva ranhasi muri kurichirechedza sei, ndezvipi zvamuri kuita?
Pazuva rino zvakare tavaurira urongwa hwekutenderera tiine strike ballot, ratiri kuti kune varayiridzi titodi kana January 2023 asvika mari isatagadzirwa, tiri kutanga kuita trade unionism yekuti madecisions aakuchizobva pasi. Saka tiri kutenderera muzvikoro vanhu vachivhota decision yavo, maballot papers atenderedzwa nyika yese. Tiri kutarisira kuti panozovharwa zvikoro muna December tinenge tavhorwa namavhotes kuti vanhu vanoda here kuti tiitewo chisungo chekuti this time hazvikone muna January 2023.
Avo vange vari mutungamiri weATUS vaOrbit Masaraure vari parunhare kuHarare nestudio 7. Taedza kubata mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro, asi tichienda pamhepo vange vasati vapindura mibvunzo yedu. Majestriti taurai manwere nasi vanotarisirwa kupa mutongo unobatsira dare pamusoro pezvakabuda muongororo yekuti vajobs kana vanomirira Zangeza West navagodfrey Stole vanomirira Chitungwiza North vakabatsira sei mukuparwa kwemhosva dzavari kupomerwa. Vasikana vaStole pamwe nedzimwe nengo dzebato retribuc vari muusungwa kuchikurubhi mushure mekusungwa muna Chikunguru vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga zvichitevera kupondwa kwenhengo yebato retribuc muzvare moBlessing Valley. Sangano reInternational Cross Border Traders Association rinoti zviri kuda kuitwa nehurumende zvokubhadharisa mari dzakawanda wanda nekukwidza mari yokupinda nekubuda muZimbabwe pabhodha reBide Bridge hazvina musoro, sezvo zvichipiringidza vanhu vari kuedza kuzvibatsira pamusoro pekushayikwa kwemabasa munyika. Mutungamiri wesangano iri vaDennis Juru vaudza Studio 7 kuti kugadziridzwa kwemahofisi epabhodha iri hazvifaniri kukonzera kukwidzwa kwemari yokupinda nekubuda muZimbabwe.
Inyaya inosuwisa zvikurusa kuona kuti hurumende yeZimbabwe iri kuramba yoda kungokama pamombe dzisina kusisa, pamombe dzisina mhuru. Haukwanisi zvekukama pamombe isina mhuru. Vari kuronga kuburikidza nezimura kuti vange vachiwedzera mitengo yepabetri border post pane zvezazvo zvinenge zvichiitwa kuburikidza nemuganhu webetri border post unopinda muSouth Africa uchibva muZimbabwe kana kuti kubva kuZimbabwe kana kuti kubva kuSouth Africa uchipinda muZimbabwe.
Chii chapindurwa apa vaJuru? Chii chaitika?
Tinoona kuti vakavandudza muganhu uyu pakavakwa zvakanaka zvinomisa mvura, asi asizvo zvinoita kuti vawedzere mutengo. Tinozivatese kuti vanhu vanoshandisa muganhu uyu vakanyanya vanhu vanotenga nekutengesa kunze kwenyika, vanove vanorarama nehwaku mukwako, vanove vanhu vanenge vachitsvaga cheuviri.
Pane chakaipa here apa vaJuru? Zvinorevei izvi?
Zvinoreva kuti uyo ari kutenga chinhu chekunotengesa kuZimbabwe kubva munyika yeSouth Africa kana kuti achishandisa muganhu iwoyo anenge akungowedzera mutengo wechinhu chaarinotengesa kuZimbabwe. Zvochireva izvo kuti anozotambura ndeachachishandisa pekupedzisira. Zvekare zvinovhiringidza kune munhu ari kuita bhizimusi rake sekuti anenge akuda mari yakawanda yeku oda nayo sezvimwe izvo zvawo zvichinge zvawedzerwa mitengo nehurumende kuburikidza nezimura
vajuru mari dzinonzi nehurumende dzibviswe idzi dzine zvimwe zvadziri kukonzera here
imwe nyaya yekonzera yekuti tinoona kuti vanenge vachida kuyambuka vachipfuura nemunyika yezimbabwe vachazama nepavanogona napo pese kuti vange vasingashandise muganhu uyu wepetibisbra post zvakafanana nevanenge vachibva musouth africa vachienda kuzambia vanenge vakwanisa kuenda kubotswana vashandisa muganhu wekukazungura kupinda munyika yezambia saka tinoona kuti hurumende chavasikirwa zvikurusa nekuda kwekuwedzera mitengo yekubatsira kwainenge ichiita vanhu pabhodha rebetbridge border post
okay. Avo vange vari mutungamiri weinternational cross border traders association vadenis juru vari parunhare kusouth africa nestudio 7 ongororo yakaitwa nezim statistics pakuverengwa kwevanhu inoratidza kuti vanasikana vanodarika zvikamu gumi nezvitanhatu vakaroorwa vasati vabva zera
vachitura ongororo yavo mukuru wezimstats vataguma mahonde vati madzimai anosvika zviuru zana zvine makumi matatu nezvitatu nemazana mana nemakumi mashanu nevashanu 133,455 kana kuti zvikamu gumi nevatanhatu kubva muzana vari pakati pemakore makumi maviri nemakumi maviri nemana zvikuru vekumaruwa vakaroorwa vasati vasvika makore gumi nemasere
takatarisa nyika yese zvakaonekwa kuti 16.2% yamadzimai ana makore 20 kusvika pa24 years vakaroorwa vasati vasvika makore 18 pane ava zvakaonekwa kuti 22.7% vaibva kumaruwa uye 7.2% yaibva kumadhorobha
vamahonde vatiwo chikamu chimwe chete kubva muzana chemadzimai ane makore aya vakaroorwawo vasati vasvika makore gumi nemashanu
senza sedu yakazotarisawo zvakare madzimai ane makore 20 kusvika pa24 vakaroorwa vasati vasvitsa makore 15 takatarisa nyika yese 1% yemadzimai ane makore kubvira pa20 kusvika pa24 vakaroorwa vasati vasvika makore 15 takatarisa matunhu edu tinoona kuti zvava zvakati kwirirei kumaruwa yanga iri 1.6% mumadhorobha iri 0.3%
ongororo iyi inoratidza kuti dambudziko rekuroorwa kwevana vasati vabva zera rakanyanya kumashonaland central kuchiteverawo mashonaland west vachitaurawo pamusangano uyu amai Gaunara Kadakuluva vanoshanda neUnited Nations Population Fund vatiwo nyaya yekuroorwa kwevana vadiki inoshungurudza
early child rearing that has been noted in today's results were about 11% of teenage girls and young women aged 15 19 years in rural areas were reported to have had a live birth is worrying and calls for greater and continued efforts and collaboration between government development partners to fight this scourge of child and early marriage.
Kuroorwa kwevana vadiki kwabuda futi mugwarira nhasi apo vana vadiki zvikamu gumi nechimwe vari pakati pe15 to 19 years kumaruwa vari kuroorwa izvi zvinoshungurudza izvi zvinoda kuti hurumende nemasangano akazvimirira vashande pamwe chete kurwisa dambudziko iri
vatiwo zvakaburiswa izvi zvinobudawo mune mamwe magwaro akadai seZimbabwe Health Demographic Survey nemamwewo imwewo ongororo yakamboitwa nezimstat muna 2019 yakaratidza kuti vana vanodarika zvikamu makumi matatu nematatu kubva muzana kana kuti 33.7% vanoroorwa vasati vasvika makore gumi nemaseve nyanzvi dzinoti kuroorwa kwevanasikana vasati vabva zera kunogona kupinza utano hwavo munjodzi sezvo vamwe vachifa vachisununguka uye vanorarama vachisiyirawo chikoro panzira zvinopa kuti vazogara murombo. VaLincoln Chwarimari vanoshanda neWorld Health Organization vati kuti Zimbabwe ipedze dambudziko iri inofanirwa kushanda kuzadzisa zvika zvese zvebudiriro kana kuti sustainable development goals.
Nyaya dzekuti vanasikana vari kukasika kuzvara vana kana kuti vanasikana vari kukasika kuroorwa vasati vasvika mazero ari pamutemo yekuti varoorwe. Kubva kuutano ndataura nenyaya yemasustainable development goals, ndataura nenyaya yeuniversal health coverage, yekuti zvinhu zvatinofanira senyika, zvinhu zvatakabvumiranawo nedzimwe nyika pasi rese, tinofanira kushanda tichiona kuti tasvika here kumatargets emasustainable development goals.
Gwaro reZim Stats rinoratidzawo kuti madzimai ekumaruwa anozvarawo vana vakawanda zvichienzaniswa nevari mumadhorobha. Zim Stats inotiwo ongororo yavo yakaratidzawo kuti vanhu vazhinji munyika vanosununguka mwana wekutanga vaine makore makumi maviri zvichienzaniswa nezvakawanikwa muna 2012 apo vazhinji vaibatsirwa vaine makore makumi maviri nerimwe. Ongororo iyi inoratidzawo kuti vanhu vanonyanyotoresa vana magwaro ekuzvarwa mumadhorobha zvichienzaniswa nekumamusha, uye dunhu remasvingo riri iro riri pamusoro pematunhu ose mukutoresa vana magwaro ekuzvarwa. Gwaro rabudiswa neZim Stats iri nderechipfumbamwe pamagwaro masere ari kutarisirwa kubudiswa nesangano iri pachitariswa zvakabuda mukuverengwa kwevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Vana vanoita zvikamu gumi nezvipfumbamwe kubva muzana vanonzi ndivo vega vakanyoreswa pakusvarwa kwavo mugore ra 2022. Izvi zvinoreva kuti vana makumi manomwe havana kunyoreswa pavakazvarwa. Yave nguva yenyu vateereri zvekutaurira mega zvamunofunga.
Kadiko pastudio apo ndinikundai pamhondoro. Haiwa, atanzwa nenhamo tanzwa pasina munangagwa 2023 pasinavo amene achavavhotera anobvumidzwa kuudzwa kunzi kwidza bhurugwa rako kana usina chekukwidza. Takwara nenhamo kumusha kuno pasina vamunangagwa. Toda mutungamirira anoendesa vanhu kunyika yeKenani, kwete munhu anoenda unouraya vanhu kuhondo. Munhu anogara achifunga hondo pasinaye.
Paneru maneru pastudio 7 apa Voice of America. Inyuzita rangu ndinonzi Amosi. I just wish kuri ingaedi nongonakawo tidzokere kumusha tanga tichibatwa sevaranda munomu. Kwese kwatiri tinongobatwa sevaranda, but ndinofunga kuti inguva nawo yekuti tidzokere kumusha tonoti tingagadzira nyika yedu. Toda kugadzira nyika yedu kuitira vana vedu pangwana. So hatisi kuda kurona nevana munangagwa. Vana munangagwa vakwegura vapera simba kudhara. Ngavangosiya chituru vazoendere kumba vanotamba nembudzi nekudzinga masvosve. Yeah, thank you.
Makadiko makadiko nankuma Jonga nankuma Hwandapo. Ndichandaida kuziva zvikuru sei mukati nevanhu vezanupiefu apo vana mugwadi apo nevamwe vake sii chinosakisa kuti varambe United Nations kuti ipinzire kana ivo
vachiona kuti zvinhu zvavanoita zvakajeka. Handi zvinhu zvingori pachena nokuti handiti 1980 ndo zvavakaita. United Nations yanga iripo, saka chavanoramba izvozvo chii? Kana zvinhu zvakajeka hapana chinomborambiwa. Asi nokudawo kuona kuti munyanya waanenge achiita nokuda kubira chete mudhasi wemuchiona wachionesa musoro. Varume avo, chinjai musoro dzenyu. Kana muchiti zvinhu zvenyu zvakarongeka, United Nations ngave puresa dhari ngave.
Maserafei mukoma ipamuzininga. Why is to just say the life of any Magaita cut short like this? But your options are 30 minutes. What our show my up at the forum and this show my show in another 30 minutes. Please, let's just be advised to what happens.
Nuna Suguti as in the Canadian Pin to Anduman or Zimbabwe, Yango Fano, Mumana. Nuna Suguti, Vanu Ruta. Kana kuti vari kutumwa zvinhu zvinotomboitwa apa kana ndichipindura soka ndiripindura like mukoma dzanonoka wange mangwana vangu vichitaura nezvenyaya iyoyo because mukoma gift gunda nonasi kuti havasi kumboziva kana kuti aungandomaketi basa zvinhu zvinomira mushe kumupanga kumaketa ende zvinhu zvatomira mushe autombomaketi vanotoya vega mapartners ako if you are a businessman. Saka ipapo panenge pane era bichana because mapartners kuti vakujoine vanenge vachiona nemutemo wamuri kuita munzvimbo yenyu kuti okay mutemo wawazotidziri mari here chii chinoitika everything handiti kamuitaura nemapartners ava vari kundoenda vachitaura manyepo but ivo mapartners vari kutsvaga vachiva vachizofind out kuziva kuti okay something wrong.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zviri kuitika muAmerica. Mufumi mukuru anozivikanwa pasi rose vaElon Musk vanoti vave kuda kutenga kambani yeTwitter zvekare. VaMusk vava nenguva vachitatidza kuchido chekutenga Twitter asi vachidzokera shure nguva yekunyorerana chibvumirano yasvika. VaMusk vakaendeswa kumatare pamusoro penyaya iyi asi vakatsika madziro. Nasi vashamisa veruzhinji vachiti vave kuda kutenga Twitter zvakare. Tabata nyanzvi mune zvemabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha kuti vativudze zvizhinji.
Kunenge kuri kuitika zvinenge zvakawanda pamwe munhaurirano. Pane zvimwe zvinogona kusange zvichibudiswa pachena zvozoonekwa neimwe nzira kuti kampani yatiri kuda kutenga zvairi kuti iri kuita mari dzakati handizvo zvokumbotaura kwavo pavakaita pavakaforama vachipivo vamwe vanhu vaiziva ri paTwitter pacho ipapo havapo anonguva maakaunts aya pamwe havanhu vakafa kana kuti havanhu vakangovhura maakaunts avo ipapo nokushaya zvokuita neTwitter. Saka pane ongororo dzinenge dziitika kukambani yavo vaElon Musk dzinenge dzichitenga vachiongorora kambani iyo vozondoda kutsanangurirwa ko izvi zvakamira sei pamwe tsananguro yacho haizovagutsi zekare muzirongwa zvakaita saizvozvo zvokutenga nokutengeserana pabhizimusi munopinda mari yakawanda kuyero kubvumirana kunoneta so kungotadza kuwirirana kunoita vanhu saka zvimwe zvinenge zvichida kuti somunhu une mari kamuoneka achida kunyengererwa nokuti ndiwe une mari ndiwe unotenda tinoziva isu kuti kumabhizinesi kana kunyaya dzemari kunonzi ane mari ndiye mukuru kana akaramba akaramwa unotevererwa saka ndiwo imwe zvimwe zvavangada kunge vachiita zvinenge ichinzi pamwe pachirungu negotiation tracking
ivo vamaski vanoidini Twitter pane chikonzero chavanoidira here
chaizvo somunhu unenge aina mabhizinesi achirima mari zvinokurudzirwa kuti kurima mari kunenge uchiita nokuikohwa chirega kuchengeta ichiri mari saka munhu uri kutodzatsvaga zvimwe zvokutenga mamwe mabhizinesi okutenga somunhu unenge aine mari dzake avatori mukunge achikuchengeta mari saka inzira yavo nokuda kurima mari nokutenga tita ikoko vozoiita zvavanoita tinoziva isu zvemabhizinesi vakawanda kungava kana kuzimbabwe chaiko tinoziva mukurumbira vamabhizinesi vakaita sana vachiyangwa vanowanza vandotenga mabhizinesi mamwe asati achaita zvakanaka vomashanda chaizvo kuti asimukire nenzira yavo vosimukira saka mastrategy iwayo anokurudzirwa chaizvo kuvanhu vane mari kuti aiwa mari haigarwi kana uinayo tsvaga zvimwe zvokuita makambani anotenga nokutengeserana akawanda chaizvo tinoona kuti kana kundege chaiko makambani endege ari kutengana zvinobvumirwa pafemo saka ndizvo zvavari kuziitira izvozvo kuti aindi nemari dzangu ndiri kuda kurima mari kumaindastri yakasiyana siyana kubva kwavari uku kuti motikari voenda vokumwe kunana Twitter ikoko kumasocial media vachiratidza unyanzvi hwavo hwokuti zvamabhizinesi zvinozvigona ndine mari yacho yekutenga zvichainditengesa toda kutenga
saka iyo Twitter munoona sekuti inovabatsira here mumabhizinesi avo kana kuti inongova nyaya yekungoti zvandine mari
inovabatsira chaizvo kumabhizinesi avo nokuti vaelon musk vagara vanga vari imwe nhengo yatingati mhemba yapatwitter pamabhizinesi isu tinowanza tati isu isa muromo wako aunorima saka somunhu wagara wanga aina vanhu vakawanda vanomufolowa vanomutevera patwitter achiposta zvino zvavabatsira izvozvo kuti kana vatenda twitter yei vaakukwanisa kana kuadvertisa mabhizinesi avo ipapo mari yavanga vachiunza mutwitter vachingova mhemba yetwitter chete nokuti zvose zvatinoita nenguva dzatinopedza panana WhatsApp panana Facebook panana Twitter nguva iyoyo ndiyo inotengeswa nekambani idzodzo naana Twitter
avo vange vari muzvinafundo Elliot Matsocha vachitaura nestudio 7 vari kuOhio sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau zvekare rimwe sangano rinomirira varayiridzi reamalgamated rural teachers union of zimbabwe rinoti hurumende ngaidzadzikise zvayakavimbisa kuitira varayiridzi sezvakataura nemutungamiri wenyika kuunited nations mwedzi wapera sangano reinternational cross border traders association rinoshora hurumende pakukwidza mari yokupinda nekubuda muzimbabwe pabhodha rebide bridge ongororo yakaitwa nezim statistics inoratidza kuti vanasikana vanodarika zvikamu gumi nezvitanhatu vakaroorwa vasati vapezera tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini Tanonoka Kahwande ndiri muwashington dc ndichikusiyai mumaoko macris gande nenhau dzeisindebele